Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 24/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu wakanga aine chido chevanhu vanyika yake, vanhu vedunhu redu nevanhu veAfrica vese zvavo. Nhoroondo yavadhavengwa yekurwira rusununguko inozivikanwa nevakawanda nekushandira nyika mumasure nekusununguka kwayo.
Mutumbi wevanga vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vadhumiso dhavengwa uri kutarisirwa munyika nemugovera kana nesvondo. Chirongwa cheZimu Expo chinotanga muguta reChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Congress yeMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yatanga zvine mutsindo mugweru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevanga vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vadhumiso dhavengwa uri kutarisirwa munyika nemugovera kana nesvondo kubva kuNairobi kuKenya uko vakashayikira vachibva kuIndia uko vanga vaenda kunorapwa chirwere chechiropa. Munin'ina wavadhavengwa Vanjavuliso dhavengwa vaudza Studio 7 kuti mutumbi uri kutarisirwa kusvika muSouth Africa nhasi usati waendeswa kuBulawayo mangwana. Nhengo yebhodhi Redumiso Dhavengwa Foundation va Roma Nyati vaudza Studio 7 kuti mhuri yavadhavengwa nezuro yakasimuka munyika yakananga kuNairobi kuKenya kunotora mutumbi wavo. Vanhu vakaungana kumba kwavo panumber 50 Ashton Road, Four Winds muBulawayo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugara pasi nePolitbureau yebato ravo reZANU PF kuti vazivise nyika kuti vadhavengwa voitwa gamba renyika here kana kuti kwete. Dzimwe nhengo dzebato reZANU PF kuBulawayo dzakashanda navadhavengwa vaChinga Dube naamai Angelina Masuku vaisa chikumbiro kuPolitbureau kuti vadhavengwa vaitwe gamba renyika. Asi mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuSouth Africa kunogadzwa kwemutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa mangwana uye nyaya yavadhavengwa inozotarisirwa kuzeiwa vadzoka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu navamoyo.
Well, I wouldn't know at the moment. This thing only happened yesterday, as you know, and his body is still in Nairobi. I believe you are also aware that the president himself has left today for South Africa for the inauguration of President Cyril Ramaphosa tomorrow. So we do expect that when he comes back and when the board also has arrived in the country, we shall be able to see some movement in terms of the processes. So we cannot say much, as I say, at the moment, because really it's only some hours when this thing happened. That is
Mutumbi wavo wanga uchiri kuNairobi uye mutungamiri wenyika vasimuka nhasi vakananga kuSouth Africa. Kana mutumbi wasvika munyika, mutungamiri wenyika adzoka, ndipo patichaona kuti choita sei panyaya yekuziya zveugamba hwavo.
I've also myself sent a message this afternoon on behalf of the party, a message of condolence to the family as well.
Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Asi mukuru wemabasa muzapu kuchamembe kwenyika vaEdward Nare vaudza Blessing kuti mhuri ndiyo ichataura kuti vadhavengwa vanoradzikwa kupi.
Ezvino tripa service kumba kwake ku Four Winds.
Saka vaenda kunotora mutumbi wavo ndianani?
Vemhuri ndivo vakanangana nazvo izvozvo, ndivo vari kuita zvese.
Pane urongo here wambotaurwa kuti vacharadzikwa kupi?
Vemhuri vagara vachiti ivo vane nharaunda yavo kuNdava Zinduna apa kwakachengeta vana baba vavo nemasteteguru avo, ndiko kwavari kutarisira kuti ndiko kwacharadzikwa ikoko possibly. Kunongotarisirwa kuti nesaturday iyaya iri kutevera musi wa1 asi asati zvapedzisirwa hazvo, vachikusiri kugadziriswa.
Ko pane nyaya yekuti vaitwe gamba renyika iri kufamba sei? Imi muri kuibatawo sei sebato rezapo?
Isusu sebato rezapo tinongoti Black Russian, hapana munhu angati ndakupai ugamba, asi yagara ari ugamba zvinozivikanwa. Hurumende iri kuziva nenyika yose, vari kuziva mabasa akaita naNdavema. Hapana kuti kuve kunove munhu anongoita ikoko kuzokumbira. Handiti kana kuchinzori gamba, kana uchitaura nechiti munhu igamba, gamba nimu unenge kwazviitira iwewe wega. Hapana munhu angamuka achiti iwewe uri gamba, asi mabasa ako ndiwo anoti uri gamba kana hausiri gamba.
Mukuru wemabasa mubato rezapu kuchamembe kwenyika ava Edward Nare vachitaura vari parunhare kumba kwavadhavengwa kuvulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni, avakashanda navadhavengwa muhurumende uye mukuipikisa, vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti nyika yarasikirwa negamba.
Chekutanga chokwadi tiri kurwadziwa chaizvo nekushayira kwavadhavengwa. Takanga tine tarisiro tese yekuti vachakwanisa kupora vagodzoka kubasa guru rataa tichiita tese, asi izvo hazvisi mumaoko edu, tinozvitambira. Asi kurwadziwa kwakakomba chaizvo. Kuti wanga ari munhu akaita sei, tingangoti munhu wakanga aine chido chevanhu vanyika yake, vanhu vedunhu redu nevanhu veAfrica vese zvavo. Nhoroondo yavadhavengwa yekurwira rusununguko inozivikanwa nevakawanda nekushandira nyika mumasure nekusununguka kwayo. Chikuru chandichada kutaura pakuvaziva kwandakaita ndechekuti munhu anga asingachengeti dhaka neumwe. Tikatora muenzaniso wokushungurudzwa kwavakaitwa makore edhukura hundi, asi pazvakapera havana kumboratidza kuti vane shungu yekuda kudzosera vakavashungurudza ivavo, nyange kuita upandu hwekuti handishandi navo. Vakangotambira sokunonzi hapana chakaitika pavari. Vanga vane mwoyo wakakura chaizvo wekuregerera.
Pangatombode here kugarwa dara apa kuti vanhu vati vadhabhengwa igamba kana kuti havasi?
Akadomwa, nyange akasadomwa nevaya vanoti ndisi tinodzika magamba. Hazvitori ugamba hwake, ugamba hwake hwagara hutoripo kare.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni, vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Chirongwa cheZim Expo chatanga nhasi muguta reChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvinhu, tabata mumwe wevari kuronga Zim Expo yegore rino, vatwendirai Taylor kuti tinzwe zvizhinji. Tinogamuchirai muchirongwa chedu, vaTaylor.
Maita yenyu, tinotenda nekutigamuchira.
Aiwa, tinofara zvikuru. Zvinhu zvakamira sei? Zviri kufamba sei kuZim Expo?
Yatanga nhasi kumuguta reChicago. Takadana veZimbabwe Embassy vanenge vachipa vanhu vose vakarasa mapasipotsi, vane mapasipotsi avo akapera, vanoda kuita mabirth certificates evana, vanenge vachiuya vachizogadzirirwa panhandare yedu yatiri kuitira paDouble Tree Hotel muChicago. Ndo zvatiri kuita zuva rese ranhasi. Madekwani tinenge tine dina networking yevanhu vose vanenge vari munharaunda yeChicago, washanyi wose vari kuuya vane mabusiness maZimbabwe na mabusinesses avo muno muAmerica vanenge vachinetweka manheru vachitaurirana vachitaurirana kuti vari kukunda sei kupata kwavari kuita mabusiness avo.
Kune vanhu vangani kana makambani mangani vane zviratidzwa zvichange zvichionekwa paZim Expo?
Zvino tine zvinopfuura gumi vakaregista kuti vanga vachiuya vachizviratidza vachiita zviratidzwa zvavo makambani ari muno emaZimbabwe nari local muno muUSA.
Zvinobatsira zvakadii izvi kune vana veZimbabwe vari muno pamwewo nekubatsira nyika?
Zvinokurudzira vana veZimbabwe kuti vanokwanisa kuuya kunoku vachisikobata vachibudirira. Saka vose vanenge vachiona kuti vamwe vedu vari kubudirira mune zvakati vanopiwa shungu kuti vaitewo saizvozvo. Uye chikuru chatinenge chikurudzira ndechekuti kana vaita mabhizinesi avo kunoku vokwanisa kuona kuti vangazivanga seni zviri kuitika kumusha, vabatewo mabhizinesi avo kana ari aine zvinhu zvakati zviri pamberi zvinogona kuitikawo futi kuZimbabwe.
Zvii zvitsva zvamungataura vatela zviri kutaridzwa kana zviri kuitwa kuZim Expo gore rino?
Gore rino taka besides mabhizinesi iwayo takadana muimbi ari kubva kuZimbabwe. Chimwe chatinoita ndechekupromota vaimbi vari kubudirira kubva kuZimbabwe. Saka tiri kunza ja signal anenge achiimba uyezve tinenge tichigadza mukunda weMizimbabwe USA 2019 bazuva ramangwana.
Kuuyawo musi wesvondo tinonzwa kuti mune urongwa hwemutambo hwenhabvu, zvakamira sei? Zvikwata zvipi zviri kukwikwidza?
Muno muAmerica tine mastates anokwana zvishanu. Saka tinokurudzira kuti state yega inge ichiunza timu yebhora.
Mati zviuru kana kuti makumi, haasi makumi mashanu.
Makumi mashanu.
Ndizvozvo.
Asi gore rino mastates mashanu chete akaregista kuuya kuzotamba mutambo wenhabvu. Saka vanenge vachikwikwidzana kuti vazopiwa mukombe weZim Expo 2019 Soccer Champion.
Ndizvozvo. Zvamungapedzisira muchiudza vari kutarisira kuuya kunge varipo paZim Expo?
Tiri kuti ngavauye vaonane nehama neshamwari tisheye pfungwa nekutaura kuti tichitaurana kuti tobudirira sei muno muAmerica uye tokurudzirana kuti ngatiwo tichiinvesta kumusha kuti zvinhu zviendereke kumusha.
Aiwa, tinotenda zvikuru vatela, tinoimba kuti mutambo uchabudirira.
Maita yenyu.
Tinotenda. Avanga vari vatonderai tela vachitaura vari kuChicago uko kuri kuitirwa mutambo weZim Expo gore rino. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti vagari vari kushushikana zvikuru nekusateverwa kwenguva dzakadziviswa nekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company sezvo magetsi ari kudzimwa kwenguva ndefu nguva zhinji. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti izvi zvave kuita kuti vagari vatadze kuronga zvinhu zvavo zvakanaka sezvo magetsi aya ari kungoenda kana kudzoka chero nguva kwete dzakatarwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vari kuchema chema nenyaya yekuti pawaitarisira kuti magetsi angangoende maawa mashoma, vari kuona kuti mukati nezuva rimwe nerimwe magetsi awe kuenda maawa angangosvike gumi. Wagariri vari kuti magetsi aya haasiri kutedzerwa shedhulu yakabuditswa neZESA. Vanhu vakungoerekana auya kana kuti aenda.
Mati maitawo here matanho yekuti musvitse nyunyuto iyi kune vekambani yemoto?
Isu tagara tinosangana neweZESA, saka tiri kutarisira zvakare kusangana navo muna July. Utungamiri hwedu hweResidence Council wakatura mazwi kune watungamiri hweZESA wachivazivisa kuti vanofanirwa kunge vachiita nguva yekuti vatarisise shedhulu yavakambobuditsa kuti wayedze kuti nzvimbo dzipiwe magetsi zvakaenzana.
Ndedzipi dzimwe nzira dziri kushandiswa nevagari kana magetsi kusina kudai?
Munzvimbo zhinji vanhu vari kuedza kuda kushandisa gasi. Asi gasi racho tinoona kuti price yegasi inenge yati kwidzwei. Vamwe vari kushandisawo zvinhu zvakaita sembaura koya.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wekambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority vaFullard Gwasira vanoti nguva dzekudzimwa kwemagetsi dzavakazivisa kune veruzhinji hadzirevi kuti hadzichashandurwi sezvo dziri dzekungoti vanhu vashande nadzo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Load shedding inoita kuti vanhu vagona kubatsirika, asi haisi casting stone. Chinhu chekuti the guide yekuti musi wezvekuti kana sanhasi magetsi anovaranga asingawani. Asi mishini yeduwo ikagona kuimpota kana magetsi anobva kunze, oro mishini yedu ikagona kuburutsa magetsi akati wandei. Zvinoreva izvo zvekuti hatirambi takangoti vanga vachidzimwa, vanoramba vakadzimwa. Ende uyezvo tikaita dambudziko nemishina magetsi yekuti kana pane vafa kana kuti maimpota anga achishaikwa, hatigoni kuramba tichiteedzera zvekuti takaburitsa zvekuti magetsi anenge ari mashomo. Saka load shedding inenge iri guide yekuti vanhu vagone kunge vachironga kubudirira.
Imiwo muri kukwanisa here kuzivisawo vagari kuitira kuti vasangoramba vaine tarisiro yekungoti nguva dzakaziviswa nezesa ndo dzichange dzichiuya magetsi?
Ndatakaburitsa iro bhara reload shedding takataura nepamusoro pano tichitaura kuti ichi ndechekushandisa kuti vagari vagone kupurana, asi zvichireva kuti chinonge chinoinfluensa here kuwanika nekushomeka kwemagetsi.
Pane tarisiro here yekuti zvinhu zvingagadzikana munguva pfupi inotevera?
Dambudziko ratinaro nderekuti mvura yakashomeka pachiteshiri chemagetsi chekaribha. Asi zvisinei, isu sekambani magetsi hatina kumirira kuti mvura ichanaya. Tine urongwa hwakawanda hwatiri kugadzira tichiita kuti zvinge zvichibuda. Handigoti zvangu kutaura nezvepanguva iri zvino, but tichitarisira sondo rinoteera vagari vachatarisisa kuona kuti magetsi kuwanika kwavo kunenge kwati nani, nekuti pane urongwa varongwa pekezesa urongwa varongwa pamwe chete nehunde naRDZ yekuti tinge tichibatsirikana muZimbabwe nenyaya yemagetsi iyoyi.
Vanga vari mutauriri wekambani yemoto yezesa vaFullard Gwasira vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchitiko chinotadzisa kusimukira kwekodzero dzengochani muAfrica, dare repamusoro-soro muKenya, nhasi rapamutongo unoti mutemo wakaiswa munguva yeutongo hwevachena unorambidza kuroorana kwevanhurume kana vanhukadzi unofanirwa kuramba uripo. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vanoti vachasiya chigaro chavo mukati mesvondo mbiri zvichitevera kukundikana rutatu kubvutsa nhengo dzeparamende kuti dzitsigire urongwa hwavo hweBrexit. Magweta emiriri weparamende wechegutu West vaDexter Nduna vebato rezanu PF akanonoka kuendesa magwaro avo kudare reSupreme Court munyaya yavagift konjana veMDC avari kupikisa zvakabuda musarudzo dzechegutu West gore rapfuura, izvo zvaita kuti dare iri rimbomira kunzwa nyaya iyi. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravanduna Advocate Tawanda Zhuarara vaudza vatongi vedare iri Justice Elizabeth Gwaunza, Justice Rita Makarau na Justice Antonia Guava kuti vainge vanonoka kupindura kunyaya yainge yakwidzwa navakonjana uye vakumbira kuti dare ritambire chichemo chavo. Advocate Zhuarara vakaendesa magwaro avo kudare nemusi wechitatu. Magweta vakonjana audza vatongi kuti anoda mazuva gumi ekuti apindure zvakataurwa nemagweta avanduna dare ratambira chikumbiro chemagweta avanduna neavakonjana uye vatiwo mabharani wedare iri anofanira kutara zuva rekuti nyaya iyi idzoke kudare nekukasika. Vakonjana vakakunda vanduna musarudzo yemiriri wechegutu West muparamende, asi vekomisheni inoona nezvesarudzo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vakakanganisa kutaura zvakabuda musarudzo vachiti vanduna ndivo vakakunda. Vakonjana vakakwidza nyaya kudare resarudzo gore rapera, dare iri rikarasa nyaya yavo richiti magweta avakonjana ainge atadza kutevedza zvinodiwa kana munhu achikwidza nyaya yesarudzo kudare. Rimwe remagweta avakonjana vaMoses Ngomo vati mutongo uyu hauna kuvafadza, ndosaka vakakwidza nyaya iyi kuSupreme Court.
Tina kufara nekutonga kuhigh court ikoko tikabva taya kuSupreme Court on appeal kuti aiwaka vakonjana vane kodzero yokuti nyaya yavo inzwike zvakazara. Dare ritonge kuti zvechokwadi ndivo vakawina sarudzo here dzekuchegutu West kana kuti vadexanduna ndo vakawina sarudzo. So ndo nyaya iri kuSupreme Court kuti kudismisswa kwakaitwa petition yavakonjana nehigh court zviri pamutemo here.
Vangomo vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti dare rehigh court rinzwe nyaya yekuchegutu West nekuti pane umbowo hweZEC hunoburitsa pachena kuti vakonjana ndivo vakakunda musarudzo.
Isusu chikumbiro chedu ndechekuti High Court ngaiinzwe nyaya itonge on substance, kwete maformalities kana kuti kwete matechnicalities. Tuda at the end of the day vakonjana nevavoti vekuchegutu West vane kodzero yemutongo wakazara wekuti akahwina sarudzo dzekuchegutu West ndiani.
Vaudza Studio 7 kuti vanzwa kuti magweta avo achabhadhara vakonjana nemagweta avo sezvo magweta avo ari wakanonoka kuendesa magwaro kudare.
Titapiwa nguva yekuti zvimbokwe nenzvego zvimapepa zvimwe zvekuti iuye kudare, asi ndahwa kuti mubhadhako wekusvika nei uchange uchizobhadhakwa nemagweta edu nenyaya kuti ndo angatinonokei pakuita zvinhu zvavo zvavanga vari kuita, asi ndinohwa kuti tichauya futi kudare rino iri.
Vanduna vakawana mavhoti 10,828, vakonjana vakawana mavhoti 10,932, asi vezek vakachinjanisa izvi. Izvi zvakazoita kuti vanduna vanzi ndivo vakakunda musarudzo. Kunyange hazvo vezek vakabvuma kuti vainge vakanganisa, mutemo wesarudzo unoti dare electoral court ndiro rinofanira kugadzirisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kanzuri yeguta reHarare yayambira vagari vemuHarare kuti kuchange kusina mvura kubva manhera anhasi kusvika nemusi wesvondo, ukuwo vagari vachiti mazuva aya akawandisa zvinogona kuzokonzeresa zvirwere zvemudumbu. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti kanzuru iri kuzovhara mvura kuti ivandudze mapombe avo emvura kuMorton Jeffrey nekuWarren Control.
Guta reHarare rinozivisa vagari vose nana muzvina bhizimusi vari muguta kuti mvura ichange ichivharwa nhasi kumanheru kuma6 kuMorton Jeffrey nekuWarren Control. Izvi zviri kuitirwa kuti mishina yemvura inge ichivandudzwa. Mishina iyi inogara ichiitwa inoti pachirungu servicing kuti inge ichishanda basa rayo mune zvakanaka. Tiri kukumbirisawo vagari vose kuti mvura yavanenge vainayo vaishandise zvine mwero kuitira kuti vazenge vachikwanisa kusvika musi wesvondo apo pachichatanga kuzenge tichiendesa mvura kuvagari pekare.
Kanzuru yati mvura inenge isiko kunzvimbo dzese dzemuguta pamwe nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza Harare, izvo vagari vari kugunununa nazvo. Mugari wekuBloemingdale vaStanford Nyatsanza vashora kanzuru nokuendesa mvura kwemazuva matatu akatevedzana vachiti izvi zvinogona kukonzera zvirwere kunyanya kunzvimbo dzakaita sedzavo kusina zvibhorani.
Inini semugari wemuHarare ndinobatikana zvikuru neurongwa hwaitwa necity council yeHarare kuti inoda kuvhara Morton Jeffrey Water Treatment Plant kwemazuva akati wandei kubva musi wa24 kusvika musi wa26, mazuva ekuti isusu sevagari vemuHarare akati wandira kuti tinge tisina mvura. Saka mukaona kuti mvura kana isipo panoitika ma problems akawanda, especially kuma high density suburbs uko kuno wanzoitika zvirwere zvakaitika sana na korela nezvimwe zvakadaro. Saka kushaikwa kwemvura kunobva kwaita kuti zvirwere izvozvozvo zvitapukire zvakanyanya. So zvinotishungurudza zvikuru.
Mumwe mugari wekumabrain vatawanda Maposa vatsigirawo vachiti vaneta nekuvharwa kwemvura nguva nenguva. Vamaposa vati kanzuri inofanirwa kuona kuti yagadzirisa mapombe emvura kuitira kuti isagara ichishayisa vagari mvura.
Ndinofunga kuti veCity of Harare vanofunga kuita urongwa unogadzisa zvinhu zvemachokwadi, nekuti chinhu kana choramba chogadzirwa chinoratidza kuti pamwe chakafa. Saka ndofunga vanofunga kuita master plan nyowani inoita kuti kana vachiita maripezi chokwadi chiona kuti kana ripei yapera pane mutsaugari, nekuti 3 days tisina mvura toshaya kuti tinogara sei. Saka zvinhu zvekutoti zvinototishungurudza chaizvo sevagari vemuHarare.
Vamwe vagari vataurwa navo vatikanzuru yeHarare aivape yambiro pane nguva vachiti pavanobva kumabasa mvura inenge yaenda vasina kuchereredza yekuzoshandisa pamazuva matatu aya. Guta reHarare rakatarisana nedambudziko remvura sezvo madhamu anoshandiswa achinza nemvura shoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yatanga zvine mutsindo mugweru, vatsigiri vebato iri vachitsvukisa nhandare yeAscot yose nezvipfeko zvebato pamwe nezvevanhu vari kukwikwidzana paCongress iyi. Ngatinzwei nyaya inataura Ishava iyo yamunoverengerwa naBlessing Zulu Studio 7.
Nhandare yeAscot yaswera yakatsvuka kuti piriviri nembatya dzanga dzakapfekwa nevatsigiri veMDC avo vatanga kuungana munhandare iyi nhasi mangwanani vachigadzirira kutanga kuita sarudzo dzekutsvaga utungamiri hutsva hwemapoka evechidiki nemadzimai uye utungamiri hwenational standing committee mangwana. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya, avo vari kukwidza mangwana pachigaro chavainacho pari zvino, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti zvose zvichafamba zvakanaka. Vakawanda vari kutarisa nemaziso matsvuku pasarudzo dzekutsvaga vateedzeri vatatu vemutungamiri webato, apo madzimai matatu anoti amai Lynette Karenyi, amai Lillian Timpios pamwe naamai Tracy Mutinhiri vachakweshana pachinzvimbo chakachengeterwa madzimai chete. Amai Karenyi Kore, avo vange vari sachigaro vemadzimai akasarudzwa paCongress yakaitwa muHarare muna 2014, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda. Zvimwe zvigaro zvevateedzeri vemutungamiri webato iri zviri kukwidzwa navaWashman Ncube, avo vanonzi vakabvisa mombe gumi dzekuti vanhu vadye paCongress. Vatenda ibiti, avo vanonziwo vatengera vanhu upfu hwekubikisa sadza paCongress iyi, navaMorgan Komichi navaElias Mudzuri. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDC inofarira kuona kuti yaenzanisa. Marudzi ose pautungamiri wemupresidium kuitira kuti bato iri ritambirwe zvine mutsindo kumativi ose enyika. Chimwe chigaro chiri kukwidzwa zvakasimba ndechemunyori mukuru webato, apo vaCharlton Wende vari kukwidzana navaDouglas Monzora avakasarudzwa semunyori mukuru paCongress ya 2014 iyo yakaona vaChamisa avo vainge vari murongi wemusangano vachikundwa zvine mutsindo navaMonzora. VaChamisa vakazodomwa pamwe navaElias Mudzuri sevateedzeri vamushakabvu Morgan Tsvangirai avo vaive mutungamiri webato iri. VaTsvangirai vakashaya gore rapera muna kukadzi. Kunyange hazvo Congress iyi iri kuenderera mberi pasi peutungamiri hwavaChamisa, dare repamusoro rakapa mutongo wekuti kudomwa kwavaChamisa navaMudzuri kwakaitwa zvisiri pamutemo. Asi MDC yakapikisa mutongo uyu kudare repamusoro-soro. Chigaro chemubati wehomwe chiri kukwidzwa pakati pavaDavid Coulthard navatapi vaMashakada, uye chasa chigaro chiri kuratidza kuti chichatorwa namuzvare Tabita Kumalo. VaChamisa avo vakatora chigaro chemutungamiri webato iri gore rapera nenzira iri kupikiswa nevamwe vari kupinda musarudzo yemutungamiri webato vasina anovakwikwidza, zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ose ari.
tinotenda Blessing musakanganwa chirongwa chelive talk apo tiri kutarisa nemabasa akaitwa navadhumiso dhabengwa vachiri wapenyu ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muna Prasidis Jeremiah.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.